Achipa umbo ku committee ya National Assembly inoona nezveutano nhasi maererano nemamiriro enyaya dzekuwanikwa kwemishonga munyika, sachigaro wesangano repharmaceutical society of Zimbabwe vapotfa mwendera vati basa ravawandira nekuti hurumende iri kutadza kuisa mishonga muzvipatara nemakirinika, izvo zvave kukonzera kuti veruzhinji vauye kuzvitoro zvavo. Vati zvitoro zvavo zvinotenga mishonga yazvo zvichishandisa mari yekunze, izvo zviri kupa kuti vatekesewo mishonga yavo nemadhora eku America.
Uyezve kana shonga iyi yakuda kunzi iwanikwe muma private pharmacies, ma pharmacy atoziva anotengeswa mishonga mutaundi, mishonga iyi inofanira kunge iyawanikwa ichishandiswa mari yekunze kwenyika. Mari yekunze kwenyika iyi ndo iri kuita shoma, iri kupiwa kuindustry yedu, saka yabva yakonzera kuti mishonga isawanike kana kuti vanhu vakumbirwe kuti vabhadhare nema US dollar kumishonga iyoyo.
Vati dai zvinhu zvakanaka, kambani yemishonga yehurumende yeNational Pharmaceutical Company ndiyo yaifanira kutenga mishonga yakawanda yekuisa muzvipatara, asi pari zvino kambani iyi haisi kupiwawo mari yekunze, uye mishonga mizhinji yainowana inobva kumasangano anopa rubatsiro.
Natfarm iriko, asi mazuva apfuurawa mari yange ichipiwa Natfarm kuti itenge mushonga yange iri mushoma. Iye zvino Natfarm inobata mushonga pamushonga 100 ega ega inobata 99% inenge yabva kumadonations. Ivo vari kushaya mari yekuti vatenge mushonga vega, because hurumende yedu haisi kuwanza kuita sei kualocata mari yakakwana through budget for maimportations emishonga.
Vamwe nderavatiwo mishonga inopiwa nemasangano anobatsira ndeyezvirwere zvishanu chete, izvo zvinosiya vanhu vakawanda vasina mushonga. Masangano anobatsira anotenga mishonga yeHIV, tuberculosis pamwe nemishonga yekuchengetedza mhuri. Vati kunyange hazvo paine zvinhu zvakawanda zvinoda mari yekunze zvakaita semafuta emotikari, mushonga wakakosha nekuti ukashayikwa vanhu vanofa.
Tikashaya fuel, tikashaya petrol, vanhu vanonetsekana shuwa. Asi tikashaya mushonga, vanhu vanofa. Mumatemes ari simpler, tikashaya petrol yekutakura mbuya vari kurwara, tinovaisa mbara tomhanya kuchipatara. Asi tikasvika kuchipatara ikoko kusina mushonga, mbuya vanofa.
Vati zvakakosha kuti hurumende ikoshese utano hwevanhu, vachiti mari yavari kupiwa nehurumende kuti vatenge mishonga ishoma chose pane yavari kuda. Vati semuenzaniso vakapiwa mamiriyoni makumi maviri nemanomwe madhora kubva pakutanga kwegore rino kusvika pari zvino, asi ivo vachida mamiriyoni makumi mapfumbamwe nematanhatu emadhora. Asi nhengo dzekomiti yezveutano dzaudza vamwendera nevamwe vavo kuti hadzisi kufara kuti kunyange hazvo vari kupiwa mari yekunze nehurumende kuti vatenge mishonga ivo vari kudhurisira vanhu. Sachigaro vekomiti iyi Dr. Ruth Labode vati komiti yavo ichashanyira zvitoro zvinotengesa mishonga pamwe nemakambani anogadzira mushonga kuti vaone kuti sei mishonga iyi iri kudhuriswa zvakanyanya kudarika kune dzimwe nyika. Vatiwo vachakoka gurukota rezveutano vavo Badaya Moyo kuti vazopa umbo panyaya iyi munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.